Gweta riri kumirira kambani iyi vaobhe shava vanoti chokwadi kuti mupepeti wenhau Wisdom Mudzungairi nemutori wake wenhau Richard Chidza uye mumiriri wekambani Sifikile Tabete vasungwa nhasi nemapurisa.
Ichokwadi kuti bepanhau reNewsday Alpha Media radaidzwa nhasi kumapurisa, iro rebepanhau rakazomirira rega nemunyori wenhau anonzi Richard Chidza nemupepeti wenhau anonzi Wisdom Mudzungairi vadeedzwa kumapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza kana kushora mutungamiri wenyika kuburikidza nechinyorwa chakabuda mupepanhau ravo musi wa2 March chaitaura icho kuti mutungamiri wenyika akaenda kunyika dzekumabvazuva kuti anotariswa zvikuru sei kunyanya utano hunoenderana nemaziso ake. Asi mupepanhau rimwe chete iro makanyorwa zvekunzi mutungamiriri vanotarisirwa kunzi vanenge vane gomarara redundiro kana kuti prostate cancer. Izvo zvinova zvisina kufadza vamwe rimwe boka rehurumende, nokudaro taenda kumapurisa macharges iwayo anova ataramba.
Vashava vatiwo vatatu ava vaiswa mumaoko emagweta avo kuitira kuti vazoenda kumatare.
Saka vabva vabudiswa vakanzi tichaenda kukoti mangwana, asi kana tikasabudirira kuenda kukoti mangwana vachange vachitaura nesu kuti zuva ratichaenda kukoti nderipi, nokudaro tichangomirira kubva kunzwa kumapurisa kuti tozvifambisa sei.
Bepanhau reNewsday akabudisa nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabuda zvechimbi chimbi munyika vachienda kuSingapore kunorapwa. Rakatiwo vaMugabe vanoenda kunorapwa maziso avo, asi kune mamwe mashoko ari kubuda anoti vaMugabe vari kunetsekana nechirwere chegomarara repanhengo dzemunhurume. Chipangamazano munyaya dzekutorwa kwenhau kumisa Zimbabwe vanyashanya kunhu vati havatarisiri kusungwa kwevatori venhau munyaya dzakadai.
Tinoti tanzwa kuti ndo zvaitika isusu sevanhu venhu, saka zhinji tinenge tisingatarisiri kusungwa kwevatori venhau. Asi pari zvino senyaya yatanzwa kuti yakuenda kumatare, hatina zvizhinji zvatinganatso patakwanisa kutaura kusvikira tanatsonzwa kuti zviri kufamba sei. Asi kazhinji kacho tinenge tichiti vatapi venhau vanofanira kuti vaite basa ravo vasina zvinovavhiringa.
Vanyakunhu vati kushungurudzwa nekusungwa kuvatori venhau kwange kwaderera zvikuru, izvo zvanga zvichivafadza sesangano. Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vashorawo kusungwa kuvatori venhau, vakakurudzira kuti hurumende inofanirwa kubudisa pachena zvinenge zvichiitika pamutungamiriri wenyika kana vabvunzwa nevatori venhau.
Isusu sesangano reZimbabwe Union of Journalists tinovhunduka nokutyiswa zvinosvisa chose zvakuti vatori venhau vari kusungwa. Zvinoratidza kuti pakuzonosvika kusarudzo regore rinouya havana vanenge vazara mumajere, saka tiri kukumbirisisa nokukumbira hurumende kuti isangofadzwa nokufarira kusunga vatori venhau, vari kungoitawo basi ravo. Tinovimba kuti dei ivowo vehurumende vaibudawo pachena taurawo kuti zvingave zviri zvii zviri kunetsa, vopindura mibvunzo kubvunzwa nevatori venhau, hapana zvaizonetsa.
Asi hurumende inoti vatori venhau ava vakatyora mutemo nekuzvidza hofisi yomutungamiriri wenyika. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba vakaudza mapepa ehurumende kuti vaMugabe vaive vagara vachifanirwa kunoonekwa nanachiremba vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.